Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzeduza nasi chishanu chivavu 13 2016. Gavuna webanga guru renyika ava John Mangunjika vanoti vava kudaidza vose vakaburitsa mari kunze kwenyika kuti vatsanangure kuti zvakafamba sei. Vagari vekuchitungwiza vanosungwa nemapurisa pamwe nekukuvara pamusangano wavanga vachida kuita navakasukuwere nhasi. Mamwe madzimai makumi maviri nemumwe vanotarisirwa kusvika munyika vachibva kuKuwait uko vaioneswa chitsvuku. Dynamos neFC Platinum dzosangana nesvondo muRufaro Stadium. Muchirongwa cheLive Talk tiri kutarisa nyaya dzeuori munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu, munoti wana pa Facebook mukatsvaga VOA Shona. Mova matifarira.